Manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tichitefe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera akanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri mutsi wechishanu chivabvu 10 2019 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi
hakuna dambudziko remafuta takuudzai kuti izvo maletters of credit akaitwa atakapa bigitmen anokwana $50 million anotenga iwo 85 millimeters which is enough for the next 2 weeks and thereafter mali yavuka ezipesi yavangati nawo tongati zvitoimisha kuti anenge arevolve
Gavana webhanga guru renyika vaJohn Mangudya vanoti nyika haina dambudziko remafuta edzimotokari.
Zvinhu zvakamboti gadzirikei zvichana zvokuti 2 or so weeks ago wanga wakukwanisa kuinda ipetrol station uchiwana paine 3 or 4 cars wobva wangowana fuel. Asi haiko zvinezvi we are now in queues which are kilometers long saka hazvina kumira
asi imwe nyanzvi mune zveupfumi inoti dambudziko remafuta riri kuramba richitowedzera munyika vanorwira kodzero dzevanhu vokurudzira kuti mutemo mutsva unobata dzidzo yepasi uremekedze kodzero dzevana vechikoro iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC dambudziko remafuta ekufambisa dzimotokari rinonzi riri kuramba richiwedzera munyika kunyange hazvo gurukota rezvemhando dzemoto vaJoram Gumbo vari kuti munyika mune peturo nedizeri zvakawanda vagumbo vazivisa kuti munyika mune mafuta akawanda akachengeterwa kumatangi ekumabvuku nevanotengesa mafuta vakazvimirira asi anoda mari yekunze yekuti abhadharwe vagumbo vanoti zvinhu zvakamboreruka mazuva adarika mushure mekunge vabvumidzwa nemutungamiri wenyika vaemarson munangagwa kushandisa mafuta aiva akachengeterwa nguva dzechimbi chimbi dambudziko remafuta rinonzi riri kuwedzera panguva iyo kambani yemagetsi yezimbabwe electricity transmission and distribution yakazivisawo nezuro kuti magetsi angangonetsa munyika sezvo mvura yadzikira zvakanyanya kudhamu rekariba kunogaiwa magetsi uye kuchembera kwemagwenya anoshanda nemarasha kwave kuderedzawo huwandu hwemagetsi nyanzvi mune zveupfumi vaJohn Mufukare avaswerawo vari mumutsetse wekutsvaga mafuta edzimotokari vanoti dambudziko iri riri kudzorera kumashure budiriro mumakambani sezvo vashandi vave kuswera vari mumitsetse yemafuta vamufukare vanoti kushayikwawo kwemagetsi kunorevawo zvakare kuti vagari vanenge voda dhiziri nepeturu zvakawanda kuti vakwanise kushandisa majenareta mukugaya magetsi ngatinzwei vachitsanangura
zvinhu zvakamboti gadzirikei bichana zvokuti 2 or so weeks ago wanga wakukwanisa kuinda ipetrol station uchiwana paine 3 or 4 cars wobva wangowana fuel asi haiko zvinezvi we are now in queues which are kilometers long saka hazvina kumira zvakanaka
chii chikuru chiri kunyanyounzi chiri kukonzera kunetsa kwemafuta edzimotokari
I think foreign currency zvako because munhu wese ari kungoti Mangudya ndiye anofanira kutaura nezvekushayikwa kwemafuta and tinoziva kuti Mangudya yake role ndeyekuprovida foreign currency ka saka ndinofunga kushayikwa kwemari yekunze ndokuri kunyanyisa kukonzera kushayikwa kwemafuta
asi tinonzwa hurumende ichipa vimbiso kuti nyika ine mafuta aneikwanira takanzwa kuti kune mafuta ari kumabvuku yavanoti bonded fuel tikanzwawo gurukota rezvemhando dzemoto vachiti kune imwe ngarava iri kutoburutsa mafuta kuMozambique uku. Saka zvinozoramba zvichinetsa sei?
Waita zvakanaka chaizvo. Bonded fuel is bonded fuel. Hongu iri muno munyika, asi kana musati maibhadharira hairiliswi. Saka hazvina kumbosiyana kuva muno kwayo nokusava muno kwayo. Hazvina chazvakasiyana nokuti still it will only be released kana maibhadharira. And kubhadhara kwacho uku ndokuri kunetsa.
Imi iye zvino mati muri mutsetse wekutsvaga mafuta ediesel, asi zvakare muri muzvina bhizimusi. Tichitarisa nguva yamuri kutora muri mumutsetse nenguva yakunge muchidai muchigadzira zvigadzirwa, mungapa jekesa sei?
Mwanangu, productivity yedu muno muZimbabwe yadzikira zvisingaiti. Nokuti iko zvino kana ukaona vanhu vari mukiyu mandiri iko zvine izvi, vanodarika 1000 kana ukataura vedizeri vese nevepetrol. Saka munhu wese iyeye munhu anga achifanirwa kunge anga ari kushanda wherever kwaanga achifanirwa kunge ari, asi akamira ari mufuel. Hongu vamwe ndovaunoona hako vaine makombiyuta avo vachishanda vari mudzimotikari dzavo, but handifungi kuti productivity yacho iyoyo inozoita fanika yemunhu akagara padesk mumba kana kuoffice achizoshandirwa.
Tirikunzwawo kuti magetsi ari kunzi angangotanga zvakare kunetsa nekuda kwekudzikira kwemvura mumadhamu kunogaiwa moto wemagetsi. Zvii zvamungataurawo pamusoro pedambudziko iri?
In fact, takatangisa kuzviona kuti magetsi aakuenda futi zviya zvakudhara zviya izvi, and as a result vanhu vaakuyuza magenerators zvaakuyuza more diesel and more petrol. Saka maproblems acho anoramba achingowedzerana.
Zvii zvamungakurudzirawo kuti dambudziko rigadziriswe?
Hatina mari yekunze yakakwana. So kuona kwangu hangu ndokwekuti dai tagadzirisa ukama hwedu nedzimwe nyika zvinhu zvaitiitira nani.
Vanga vari nyanzvi mune zveupfumi vaJohn Mufukari vachitaura vari parunhare muHarare. Asi gavhuna vereserve bank of Zimbabwe Dr John Mangudya vanoti nyika haina dambudziko remafuta mushure mekunge bhanga ravo radira mari inoita mamiriyoni makumi mashanu emadhora emari yekuAmerica yekutenga mafuta. Dr Mangudya vanoti mari iyi ichawanisa nyika mafuta anosvika marita mamiriyoni makumi masere nemashanu ayo anokwana masvondo maviri. Panguva imwe cheteyo mamwe mafuta anenge achibhadharirwa. Ngatinzwiye vachitsanangura.
Hakuna dambudziko remafuta. Takuudzai kuti izvo maletters of credit akaiswa atakapa kuvhiki rino iri anokwana $50 million anotenga iwo 85 milliliters, which is enough for the next 2 weeks, and thereafter maletters of credit extra anga atinawo tonga tichiita imeshoti anoita revolve kuita kuti hapana dambudziko zvakare refuel.
Uko vamwe vari kuchemawo kuti mafuta arimo munyika asi mari yekunze yekutengesa mafuta ndoisiri kuwanikwa.
Aiwa ndajonga zvinenge zvoda izvi. Ma suppliers efuel anoisa fuel kumasasa, then toita anonzi ma letters of credit anova iwo ma debt instruments anopa kuma suppliers kuti aritereresi fuel yavo vokumasasa ionza muma service stations. Zvino hazviri izvo zvakati taiita, zviri kuitika izvozvizvi. As we speak right now, ma suppliers ari kuisa fuel kumaservice.
Saka tingaona zvinhu zvichishanduka here mukupera kwesvondo, nokutonzwa kuti mitsetse yakakura zvekuita makiromita?
Kukura kwemitsetse hazvina kuti hakuna fuel. Kukura kwemitsetse kunoziva kuti pane fuel iri kutobuda ipopo.
Tinotarisirawo zvakare vamangudya kuti zvinhu zvinodai zvichiti zvikagadzirisika mwedzi umwe chete zvorambawo zvichienda zvakadaro. Chii chiri kuita kuti masondo maviri matatu zvinhu zvonaka zvoipa?
Zvinhuria ndezvokuti maletters of credit ane 3 processes. Chekutanga unonzi establishment, chechipiri confirmation, chechitatu delivery yefuel against those LCs. Saka pakashaya inonzi synchronization yakasakunaka pamboita inonzi time differences nokoza kuti vanhu vomboita what they are doing, but otherwise it's mainly because people need to know kuti fuel chiriko, vasavhunduka nokuti fuel ikudirivwa.
Vanga vari gavhuna webhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe Dr John Mangudya vachitaura vari parunare muHarare. Vatungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanonzi vaudza gurukota rezvezviwanikwa uye bazi rezvemamiriro ekunze reEnvironmental Management Agency kuti vaone kuti mugodhi wematombo kudombo shava wotanga kucherwa here kana kuti kwete nekambani yekuChina yeAihua Jeanye Company iyo iri kumirirwa muZimbabwe neGeoglobal Environmental Solutions. Nyaya yekucherwa kwematombo munzvimbo iyi yakonzera mutauro wakanyanya munharaunda iyi. Vamwe vanoti vanhu vakawanda vachatamiswa misha yavo, asi vanomirira GeoGlobal Environmental Solutions vapesi mudzidzwa varamba mashoko ekuti vanhu zviuru makumi maviri vachatamiswa. Kuti tinzwe zviri kuitika, Blessing Zulu Studio 7 abata mutevedzeri wegurukota rezvekuburiswa kwemashoko uye varumiriri weGoromonzi East mudare reparamende vaEnergy Mutodi avanoti dombo iri harifanire kuputswa sezvo rakachengetedzwa senzvimbo yekushanyira.
Kune project yakawanwa panakanzira wenzvimbo iyoyo, kanzira weMGC, saka ndokunge ataura naDA yenzvimbo yacho anonzi Prisi Kadhuve, vakawana mainvesta avo emachinese vakuda kumana kwari. Pazvangu omera chete ndepekuti nzvimbo yavari kuda kuuya kuzimaina yacho inzvimbo ine cultural heritage, itori nemaarchaeological sites ndokune marock paintings kuti zveneikoko. Saka takanzwa kuti machina iwayo vane kambani inovamirira muno yeGeoglobal. Kambani iyoyo ndokunge yatotanga kuita basa vasati patombotwa kana consultation, vasati vawana inonzi EIA report. Saka izvi zvakabva zvakanganisa vanhu votanga kubvunzana kuti zvakambotanga sei. Pakutanga vanhu vaifungidza kuti pamwe MP ndiye atengesa gomo, ndokuzoonekwa kuti aiwa saita misangano miviri, ndozoonekwa kuti aiwa zvina chiti zvina mhora mukati, zvina kanzira mukati, zvina DA mukati. Ndo vatoita musangano neGeoglobal, vatoita musangano nemachina, vakatovimbiswa zvavavimbiswa. Vanhu vangavimbiswa kuvakirwa zvikoro, kuvakirwa maclinic. Asi chatakazoona manje tainetwa pamapepa eGeoglobal wacho iwayo kuti pane mari 500 million ichavakirwa zvazvinhu zvemanyepo. Vonyepa zvakare kuti mabasa achange ari about 500 jobs, iwa apabepa ari 40. Vonyepa zvakare kuti hakuna munhu anodzingwa, uchinatsoona kuti pachange pachirohwa madhihora acho it within 5 kilometers, patori within 500 meters, patori nedzimba dzevanhu. Saka zvese izvozvo zvazvingombunyikirwa.
Makanga taurawo here nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nezvenyaya iyi uye vakatiwo kudi?
Nyika MP takataurawo nemutungamiri wenyika tikavazivisa kuti ndo zviripo. Vakati vanhu ndo vane simba rokutitemaina, asi vari kuonawo sokuti aiwa kana kupi kune marock paintings kunofanira kuchengetedzwa. Vakanditi nditaure naminister of mine, tikataurawo zvakare naminister of mine, vakanditi aiwa vanhu ivavo havasati vapuwa mvumo yekivemaini.
Mumiriri weGoromonzi East mudare reparamende vaEnergy Mutodi vanova nhengo yeZANU PF vachitaura vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, Blessing abatawo kanzura wekwaZimbiru kuri kuda kucherwa matombo, vari nhengo yeMDC vatapiwa marima. Kuti tinzwe maonero avo.
Kune kambani inonzi GeoGlobal ndo iri yakauya nemapepa from the Minister of Mines ichida kuzoita prospecting, kuzotsvaga kutiona kuti ingakwanisa here kuchera chizvicherwa zvekwari ikoko. But now pakazoita an incident yekuti maconsultations ayo ayaiita pane mastakeholders anofanira kunge aripo, pakazopindawo ndofunga ndingati matsotsi aida kudefrauda mari from that company. Saka vakazouya vakutaura zvisirizvo kuvanhu, vachinyeba vanhu kuti vari kuda kudzingwa 5 kilometers away from Zimbiru, vachiendeswa kugokwe, vachiendeswa kupi, zvinova zviri zvemanyepo zvakanga zvaakuitika ipapa.
Asi kana tiri kunzwa ivo vamwe vachiti imi sakanzura nevamwe vakuru vemunzvimbo madzishe vanenge vakapuwa mari yechioko mhomwe, zviri kufamba sei?
Right, ini handina simba rekuti ndipihwe mari yechioko mhomwe kuti nditengese gomo ruvare. Zvinhu izvozvo zvinotoitwa nematsamba anenge kuministry of mines vachitodzika vakadaro. Zvinotoitwa panotoitwa consultation, kubvuma kwevanhu kana kuramba kwevanhu, hapana pakambopinda kutengeserana ipapo. Anova iwo manyepo emunhu akanga anyimwa mari kuGeoglobal either ku impersonate as the trust chairperson, because palaka uya vanava takavabvunza kuti what will be the benefit ye what, because mnenge mchiremita mari ku government mo remita ku mopa omchero ku council ko isisu se community chichati munotipa vakati pa zvinhu zvina zvinova izvo kuti vaitiwa hativake komboni vanhu redu vachanga vachibva muward muno. 2 manational events vanenge vachitibatsira. 3 vachanga vachitibatsira nokugadzira maroads edu. 4 vakati set up a community ownership trust inova iyo yakazobuda tsotsiro koronyera raida kunoba mari rakazouya rakunyepera vanhu kuti vanzi varida kudzingwa from Dombosha.
Kanzura wekwaZimbiru vari nhengo yeMDC vatapiwa marima vachitaura vari parunhare kuDombosha vana Blessing Zulu Studio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8P nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa number dzinoti 001-202-465-0318. Number izi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyura chirongwa che Let's Talk ngati kurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 PM kusvika 9 PM, musi wechishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika muAfrica. Totanga nemuSouth Africa. Bato reAfrican National Congress riri kuratidza kuti richakunda musarudzo iri richapa kuti ritonge kwetemu yechitanhatu, zvisinei hazvo kuti bato iri rakatarisana nenguva yakaoma nepamusana pesamira dzofumi munyika iyi. Maute muFrance ari muBurkina Faso abvisa muhunhapwa zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zvina zvichitevera kurwisana kwakaitika neZulu manheru, uko kwakasiya mauto maviri afa. Mauto emuSudan akabata goridhe rinorema makirogiramu 240 nerimwe kubva mundege yakanga yamhara muKhartoum neZulu. Izvi zvakaitwa pasi peurongwa hwekuferefe kuburitswa nekupinda kwezvinhu zvisiri pamutemo. Rimwe sangano rinorwira kodzero dzevanhu pasi rose ranyorera paramende tsamba richitenda zvikuru urongwa hwekuwandudza mitemo inobatidzo yepasi. Sangano reHuman Rights Watch rakasvitsa neZulu gwaro raro kumunyori weparamende kuburikidza nasachigaro wekomiti yeparamende inona nezvedzidzo yepasi amai Priscilla Misaherambwe Mushonga, richiti rinodawo kuona zvimwe zvinhu zvichiiswa muEducation Amendment Bill kuitira kuti kodzero dzevana dzichengetedzwe nemazvo. Sangano iri rinotenda kuona dzidzo sekodzero yakakosha, nekudaro riri kukurudzira kuti dzidzo yepasi inge iri pachena uye yakachengetedzwa nemutemo. Mukuru weHuman Rights Watch kuchamembe kweAfrica Vadewa Mavinga vanoti bhiri iri rinofanirwa kuona kuti mitemo yepasi rose inobata vana vechikoro yaremekedzwa uye kubvisa zvachose kurangwa muzvikoro kwevana vanenge vakanganisa. VaMavinga vaudza Ray Choto weStudio 7 kuti madzishe nemasabhuku vanofanirwa kuona kuti kodzero dzevanasikana dzaremekedzwa sezvinodiwa nemitemo yepasi rose.
Hurumende yacho tanyora tichitenda paramendi yeZimbabwe nebasa guru rayatanga, uyezve tichitenda basa riri kutungamirwa naMuzvare Priscilla Misaherambwe Mushonga panyaya dzedzidzo, tichitsinhira kuti hakuna mwana anofanira kushaiswa mukana wekudzidza zvikonzero zvipi hazvo. Tanyorawo zvakare tichijekesa kuti tsvagurudzo yatakaita gore ra 2018 muZimbabwe takaona kuti kune vana vakawanda vari kutadza chikoro nenyaya yekuti vanenge vachishanda muminda muminda yefodya kunyanya, zvinova zvinokuvadza utano. Tikatsinhirawo kuti vana vanenge vaine pamuviri havafaniri kukoneswa chikoro nemhaka yekuti vava nepamuviri. Hurumende inofanira kuti ione zvaingaita kuti vana ivavo vaenderere mberi nechikoro chavo vasakoneswa nechikonzero chepamuviri.
Vamavhinga, ndezvipi zvinhu zvamuri kuona imi zviri mubhiri irorire risati rapasiswa semutemo?
Aita dambudziko rekuti munharaunda vatungamiri vezvematongerwo enyika zvakarewo vetsika nemagariro vari kunyanya kushoropodza nyaya yekuti vanasikana vanenge vabata pamuviri vakwanise kuenda mberi nechikoro. Isu tinotsigira pfungwa yekuti zvakanaka kuti mwana wese pashaiwe anosara kunze. Zvimwe zvatiri kupokana nazvo isi ndezvekuti gwaro remutemo iri raita musiya paduku panyaya dzezvekuti vana vese kudanho reprimary nesekondari vawane mukana wekuenda kuchikoro. Chikuru chiri kuzviringa inyaya yezvemari dzemaschool fees. Tanga tichida kuti mutemo uripo uyu una kugadzirwa utaure pachena kuti hakuchisina zvachose nyaya dzekuti vana vanofanira kubhadhara maschool fees uye zvekuti vanofanira kudzingwa kana vasina kubhadhara maschool fees, nekuti ndo chimhinga mupinyi chikuru chinotadzisa vana kuti vaendere mberi nechikoro munharaunda dzakasiyana siyana mukati meZimbabwe.
Pane nyaya yanetsa vamavhinga yekurangwa kwevana vezvikoro vanenge vatadza kana kuti vanenge vaita zvisina kunaka. Sangano renyu rakamira papi panyaya yekurangwa kwevana vechikoro?
Isu sesangano rekodzero dzevanhu takamira semutambangwenu pakuti vana havafaniri kurangwa neshamu zvachose, nekuti kuchikoro kodzero dzavo. Tinotendera isu kuti kuremekedzwa kukodzero kunoreva kuti dziriko nzira dzakasiyana dziriko dzinoita kuti vana vakwanise kutsiurwa dzisingasanganisiri kurohwa. Nyaya dzekurova vana dzinokurudzira mhirizhonga imwe isingaperi inozosanganisira tichizoona nezvematongerwo enyika. Saka isu seHuman Rights Watch tinoti kwete 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 kwete, nyaya yekurova vana haisiyo.
Vamavhinga, sezvo muri vesaganu, muri kupawo here maonero enyu ekuti muzvikoro umu zvinge zvichitora matanho akaita sei mukuranga vana vasingashandise kurova?
Hongu kwazvo kwazvo tinoziva kuti tinokurudzira zvekare dzewo kuwanda kunyanya South Africa iri kuchita mhembe kwezinyaya dzekurova vana dzakapiswa kare. Vana vanhu anenge akanganisa anogona kuzichimbomira uri parutivi chifunga ndizvekutaura kuti kuone kuti watadza pati ungaiti. Nzira dzese izvozvo hadzisanganisire kurova, uyezve ngatiregei kufunga kuti kurova ndokuti mutembera yebhaibheri kuti ana kana asingarohwi anozova nhina anozova nharadada anozova chii. Hatisi kukayatare ndeyekuti vana vanofanira kungotsiurwa kuzwawo dzimwe nzira dzekuti kana achinga anzi kune zvimwe zvauchashaya kana kuti mumwe mugove yaunowana ukaita zvakanaka unopuwawo mugove wakanaka. Zvese izvozvo zvinokurudzira vana nenzira yakanaka zvisina kuti varohwe. Vakarohwa haazomboteereri zvacho, anova nhindi.
Mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica Nare Mulanda. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei nhasi, tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa mamiriro akaita zvinhu munyika. Regai tiende kuvatsigiri vedu vepaFacebook page yedu yeVOA Shona kuti tinzwe kuti vari kuti chii.
Maria,
vanira kuva udzere vaika kunga kuzvitambira here ndikachama kwedu tinobira mumbereko ndaiva kuchazondorambira ikoko tivapitike namwedu aikundike aikundike ndaiva kuchazondorambira ikoko tivapitike namwedu aikundike aikundike.
Gilson Madani. Ndoda ngoti zvangu ndichitsigira vakadzi pazvere rekucelebrate wakwe holiday yavo. Zvinhu zvakaoma munyika musina mafuta. Varume tisawedzera kushupika kwevakadzi pakuti vane vachifunga dzimwe nguva vasina mafuta etowedzera zvakadzi. Varipo vamwe vakadzi munganatsotaira pazuva reiri rekupemberera kweholiday yavo vanogona kutorobwa nevarume pazuva reholiday asi riri zuva rekuti vakadzi vafane.
Zvonaiwo mukutaura namukoma Clever ari Cape Town.
Taurai tinzwe mukoma Clever, kwakadi Cape Town.
Sei zvako zviri kuchema nehamadhidhidhi ekuzimbabwe mitengo kuzviramba chinokwira nguva nenguva.
Saka poitwa sei mukoma Clever?
Kaziti vatungamirira vadai vataurira vagara pasi vataurirana vamunangadza mavachamisa varonga dhaiendekiavaiyaaifambe zvakanaka munyika nekuti.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Munhau dzemitambo, chikwata chevanhukadzi chemutambo wecricket chatarisana nekunyora peji idzva munhoroondo yemutambo uyu muzimbabwe apo kukweshana nenamibhia nesvondo muHarare. Michael Okariati anotipa nyaya iyi.
Chikwata ichi chiri kupinda munhandare yeHarare Sports Club nesvondo chine chinangwa chimwe chete chekukunda Namibia nekubudirira kuenda munzira yekugumisira yemakundano eT20 World Cup ayo achaitirwa kuScotland muna Gunyana. Zimbabwe yakunda mumitambo yayo yese mitatu yemumagungano zvekuti kurova kwayo Namibia kunoipa tikiti rekuzosangana nezvimwe zvikwata zvemhiri kwemakungwa izvo zvinewo chinangwa chekuendawo kumakwikwi aya. Chikwata chevanhukadzi ichi chiri kuda kutsi iva kukundikana kwakaita chikwata chemaChevrons kuenda ku2019 World Cup pamitambo yemaqualifiers iyo yakaitirwa muZimbabwe gore rapera. Mutevheri wemutambo wecricket vakudzaibere vanoti mushure mekudambura Rwanda neMozambique zvine mutsindo vari kutarisira kuti Zimbabwe haisi kuzotambisa Namibia.
Rwanda yakapondwa-pondwa, Mozambique yakapondwa-pondwa, ndikufara nazvo ende ndikutarisira kuti ezvinezvi ichaponda futi Namibia yacho because inini ndikufarira matambira kuita vasikana vedu.
Mutsigiri wemi West Rhinos muzvare Sekai Majindu vanoti Namibia yanyanya kudherera Zimbabwe vachitiko kudherera uku kuri kupera nesondo.
Namibia yanga yanyanya kutidherera izvo hatikutozoirova chatiri kudaisi kuenda kuWorld Cup.
Mongorori wemutambo wecricket Vafarai Kambamura vanoti zviri kuitika izvi zvinofadza zvikuru uyezve zvinoratidza kuti mutambo uyu ore kusimukira zvikuru kunyanya muvanhukadzi.
Ndikuona kuti cricket muno muZimbabwe kunyanya kuvanhukadzi iri kusimukira. Isusu varume vakatadza kuqualify but vakadzi ava vari kusimudzira flag yedu yeZimbabwe ende zviri kutorakidza kuti vakadzi ava vachatoenda kumberi.
Chikwata cheZimbabwe ichi chiri kutarisira kuti Modesta Muchipaka achasimudza nyika yese achikanda maruns ari kudiwa kuti vawisire pasi Namibia iyo inowanzo varova. Muchipaka ari kutarisa ruyamuro kubva kuna Chipo Mungeri tiri pano naMary Ann Musonda avo vanga vachibhebha moto munzira yekusvika mufinari.
Tinotenda Kariati musakangana wachirongwa chedu chelife talk apo tiri kutarisa nezvedambudziko remafuta edzimotokari pamwe chete nemagetsi. Sezvo nguva yapera regaiti mbotarisa musoro yenhau dzanhasi, dambudziko remafuta edzimotokari roramba richinetsa munyika asi gavhuna webhanga guru renyika vajohn mangudya vanoti mafuta azere munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro uri wenyu angakandeba chisiyeme nasidandekile Mhlanga.
Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela kustudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 10 kuNkwenkwezi 2019 ngusithandile Mhlanga. Indaba zethu lamhlanje
ibe khona riwiki ikuyinyamalala o kubuye kugcwala idizi ipetroli ingabi khona kumbe kube letoli idizi ingabi khona. So into yangkhona i-very erastic okungayenza ukuthi ngabe uyavuma kwevelele imali ekuthi kwenele sikusoka ifuel ekuthi iweke isibuye sibuyele kuproblem mina leyebakhona.
Udubo lokusilela kwamafutha ezimoto awephetroli lokhu luqhubekela phambili lanxa uhulumende esithi usethenge amaningi njalo uhlupho lolu luzaba nganeno ngale impelasonto.
Ninye lesigayo elokitshini uhamba kwamasazisi sokungokwani manje ukuthi izethu sicabangani. So manje nxa amagetsi etshona engasekho ayuzeukuthi amagetsi ahamba ngo-2 akasekho, atshone engekho, elale engekho, evuke engekho, thina sasebenza sikhathi bani.
Iningi lihlaba umkhosi ngodubo lokuhamba kukagetsi okwamahola amaningi phansi kohlelo lokwabelwa amagetsi oseluqoqwe ngabenkampani yeZESA. Ibuhlelo Woza Friday kulivikisi lomculi wengoma zomdumo we-Afro Jazz uSipho Mbambo odume igama lokuthi Zimdabuke. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kuwona lo msakazo. Usibalukhulu webhanga lelizwe Reserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Manguta utshele iStudio 7 namhla ukuthi uhulumende usethole imali yezigidi ezingamashumi amahlanu amadola i-$15 million yokuthenga amafutha ezimoto awephethulo njalo kukhangelelwe ukuthi abe esekhona emagalajini wonke kuyonale impelasonto. Uthi imali le ngeyama-lines of credit abe selungele ukusebenza njalo amanye azavuma emva kwamaviki amabili. Ubegcizelela amazwi kamphathintambo kahulumende obona ngezamandla amagesi umnumzana Joram Gumbo namuhla kulandela umhlangano wedalela ekhabhinethi izolo. Umnumzana Gumbo uthi obekubangela ukuswelakala kwamafutha ephethulo yokuphuza kukahulumende kubhadala amankampani akwamanye amazwe athenga lamafutha kodwa wona amafutha ekhona. Uthe ukusilela kwamagetsi kubangelwa ukuthi amanzi asemalutshwana edamu le-Kariba njalo amalahle ewange power station awatholakali lula. Wengezelele wathi uhulumende uzathenga amagetsi eMozambique ukuqeda lolu hlupho. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele lo mnumzana abekezela Maduma Afuzwayo ingcwethi ecubungula izombusazwe.
Iproblem ekhona sise imali yangkhona abayidingangi pongipho yena le imali iza kuba khona bethi njengokutsho kwabo bethenga ifuel isilase another 3-4 days futhi a week kungani ukuthi ehlwe. After that kubuye futhi kubuyele behlala inyanga yonke bedinga enye imali lokhu esithontisela lokhu esithontisela ifuel ibe khona for a week ibuyinyamalala. So kubuye kugcwala idizili ipetroli ingabi khona kumbe kube le petroli idizili ingabi khona. So into yangkhona i-very erastic okungayenzi ukuthi ngabe uyavuma evelelebele mali ekuthi kwenele sikustoka i-fuel ekuthi ngeke isibuye sibuyele kuproblem mina leyebakhona. Sengele sikustoka ukuthi one time bethenge ngathi lasta a month or 2 months then selokhu bedinga ngapha sisebenzisa yenaleya soze siphinde sibuyele emalayinini. Asikokokuqala bebesisho ukuthi bathole imali engayo sikhuluma nje mina khona lapha eGwanda sile 5 days singela fuel ize yabuya namuhla egaraji nelilodwa. I-queue ye-fuel ibidonsa almost aboma 3-4 kilometers egarajini eliyi-1 and ibaqasa ukuthela ekuseni kathesa kusela siphelile ezinye imoto lokho ezisemalayinini. So even ngazibuye nale zathola imoto aku-dry zizayibutha isilaste a few days siphinde sibuyele futhi kuroutine yenalale siyijayelele.
Siyamuzwa njalo uhulumende sithi ukusilela kwamandla amagetsi okukhona kathesi ngezemvelo ezibangela lokhu.
Abantu bakhona ukuthi vele abathembakali always have an excuse not a reason for any problem esihlangana la. Bakwazi ukuthi bengathi ama-levels amanzi e-Kariba aphansi sizavuma ngoba silandlela esingakuprova ngayo ukuthi kambe yikho kumbe kayisiko. Akuzwakali ukuthi amalahle azasilela thini ewanke but kathesi iwanke i-colliery sidilizi literally sidilizi ngilandela izifo ngenxathi kwesike kanti umanager ukuthi izinto zime zibe reliable continue njalo. So hayi i-excuse nje siyitholayo akula reason ukuthi wanga akula malahle akula malahle ayiwanga amalahle ayenzenjani ayinga kula malahle azakhethwa for another 200 years ewanga.
Isisusa sodubo yisiphi njalo kungalungiswa njani ukuthi kungabi kuqogelelwa imali okwesikhatshana?
Khona ukuthi asilamali yethu estate eqinileyo yikho kwenza ukuthi sibe lama-problems wonke wona lawa angeke sithembe i-United States dollar saso mali yethu.
Lo mnumzana abekezela matumafuzo ayo ingcwethi icubungula izombusazwe sixoxelaye esekwanda.
Lo umsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 13860 laku 15460 kHz ku shortwave.
Inengi lihlaba umkhosi ngodubo lokuhamba kukagetsi okwamahola amanengi phansi kohlelo lwakwabelwa ugetsi osoluqalwe ngabenkampani yezesa. Abezesa bathule umbiko othi amandla la aseqala ukusilela kubangelwa yikwehla kwesilinganiso samanzi edamu leKaribha lapho sokusitshiya uBathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ikhampani ebonwa ngokugaywa kwamandla kagetsi eyezesa ibika ukuba isilinganiso samandla kagetsi agaywa esitishini seKaribha siza kwehla kubangelwa yikungani kuhle kwezulu lonyaka. Ngakho amanzi aseKaribha malutshwane kenelisi ukugaya amagetsi angenela iZimbabwe yonke. Izakhamuzi zakoBulawayo ziveze ukudana zikhala ngokuthi ngabe izesa iyakhipha umbiko ngaphambili ukuthi izacitha ugetsi ngaziphi insuku ukuze zenelise ukuzilungiselela. Omunye wabosomabhizimusi umnumzana Lucky Ngwenya uthi ibhizimusi ayisahambi kuhle ngoba kungasebenzeki nxa kungela getsi.
Ningile sigayo elokitshini uhamba kwamagetsi asazwisisithi sokungokwani manje ukuthi izesi sicabangani. So manje nxa amagetsi etshona engasekho uzuthi amagetsi ahamba ngo-2 akasekho atshone engekho elale engekho evuke engekho thina sasebenza sikhathibani. Ngoba kathesi akusela business. As a business person, I'm no longer doing business because of amagetsi. So sicelani i-government iyenze something.
Inkosazana Alice Ncube osakhulayo oziqhathileyo ngokuthunga impahla uthi selahlekelwa ngabathengi.
Mina ngiyathunga impahla, kathesi izikolo bezivula. Abantu bebezothungisa ama-winter uniform kodwa ngigcine ngesenelisa ukuthi ngiqeda ama-order onke ngoba amagetsi ayahamba. Ahambe ekuseni azaza ayebuya ntambama. Ngitshone vele engazange ngenisebenzi. And i-customer ngeza kuyibekezela iyadlulela phambili ethenga phambili. Mina njengami ngilahlekelwe imali kathesi shoe isikolo zivula. Ngapha amagetsi yabo wathengile cash power baphinde bawathathe futhi. Hayi thina kweZimbabwe sawazi shoe.
Unkosikazi Lungile Sibanda ongumhlali wakoBulawayo uthi ukuhamba kukagetsi sokubulala impahla yendlini.
Mina njengomhlali walapha kobulawayo amagetsi asithwala senzima njalo abasitsheli ukuthi ayahamba impahla sezifile kuyatsha amafriji kuyatsha everything abantwana esikolo bahamba bengadlanga ngeke uvukise umntwana ka-grade 1 lo-0 lo-ECD ukuthi avukageze ngo-5 ngoba usukusutsha amagetsi abevele engasekho sithwele nzima.
Omunye wezakhamuzi zakoBulawayo unkosikazi Sizwile Bhebhe uthi abantwana sebethola kungaphekwanga bevela ezikolo.
Amagetsi lawa asesithwalise nzima ngoba ahlale ehamba nsuku zonke. Silabantwana abakumele abe esikolweni siya-ayina, akula magetsi. Abantwana labo bakhala ngendlala, bayatshayisa bethola kungela magetsi angakaphenduki. Labo abancane bethola kungaphekwanga. And then lohlupho futhi ukuthi le gasi yakhona la ayisathengeki bantu, hayi. Iyadura la ithengeki kunzima.
Amabhizimusi, izibhedlela kanye lamakampani asebenzisa amandla kagetsi amaningi athi lokhu kulakho ukubangela ukuwa ngamandla kwesimo somnotho welizwe wona ovele ungamanga kuhle. Ukuhamba kwamandla kagetsi sokuthwalisa nzima uzulu wakoBulawayo iningi liveza ukudana ikakhulu osomabhizimusi bethi akusasebenzeki. Abezesa bethule umbiko othi isilinganiso samandla kagetsi aphewa eKaribha selehlile kakhulu kubangelwa yikuba amanzi asemalutshwane ngenxa yokungani kuhle kwezulu ngendlela ebikhangelelwe ngomnyaka lo odlulileyo. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo ngingubathabile Masuku.
Ok.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kHz.
Abenhlanganiso ezitshiyeneyo ezisemsebenzini wokusakaza bethule isicelo kumalunga edale lephalamende ukuba baluhluzisise udaba lwemsakazo yezabelo bafuqe udaba lokusungulwa kwama-community radios. Mavis Kamau sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lesi sicelo senziwe emhlanganweni weziphathamandla eziphatheke emikhankasweni yokuthukululwa kwamagagasi owenzelwe ewetheleni yeJameson eHarare owe All Stakeholders Conference on Community Broadcasting oqoqwe ngabenhlanganiso yeAmnesty International isebenzisana labeZimbabwe Association of Community Radio Stations ZACRAS leyeUN Democracy Fund. Omunye wabaphatheke kulomhlangano engumqondisi womsakazo owe Radio Voice of the People umnumzana John Masuku uchasisa ngokuqatheka kwemisakazo yezabelo kuntuthuko yelizwe.
Iqakatheke ukuthi ngiyezabelo khathesi anti uyabona lapho kube le monakalo etshiyeneyo ochimanimani labochipingi eminye imisakazo leyapho ngibuya okwesikhathi esifitshane naso sihambile okwenzakala suku ngensuku ngakusekho le misakazelo kodwa-ke ngakulo msakazo wesabelo ngawuqhubekela phambili lokukhuluma ngezinswelo ezitshiyeneyo.
Umgcinisihlalo wekomidi ebona ngezokwethulwa kwemibiko lokusakaza edale lephalamende AA Portfolio Committee on Media, Information and Broadcasting, umnumzana Prince Dubeko Sibanda, utshelela umhlangano ukuba bazoyithwala lengqobe abayinikezweyo ukuyaluphakamisa edale lephalamende loludaba.
Samelela ipolicy framework kahulumende sikhangelela ukuthi ama-stakeholders kumakhulumzi radio initiatives kufuze bona labo bephume mhlawumbe ne-framework abayikhangelela ukuthi yiyo indlela abacabanga ngayo ukuthi ama-community radio stations egijiniswe ngayo.
Ukhuthaza benhlanganiso ezikulolu hlangothi uSibanda ukuba bacace kulokho abakufunayo ukuze kuphele ukwesaba uhulumende alakho kwezokusungulwa kwayo. Omunye njalo olilunga lale komiti ebona ngezokukhitshwa kwemibiko umnumzana Albert Ngulube uqonqosela ngokuqakatheka kwemisakazo yezabelo ekulondolozeni amasiko lendimi.
Nxa ngamachangana ngamakhalanga ngamazezi kabe le-radio izabatshela ngolimi abaluzwisisayo bazalalela even amasiko abo bazazi hlonipha iyancedisa kuntuthuko indawo lokuthi abantu bazizwe ukuthi they are part and parcel. I-constitution ithi sile-16 languages silemasiko esivela asiyaboni whether i-radio but bangazibona lawo-ke amachangane gida isichangane sabo amavendra gida okwabo. I think they will feel part and parcel with the part and parcel of this country.
Umnumzana Mvelo Zondo ngomunye wabaphatheke kule mikhankaso yokuvulwa kwale misakazo yezabelo esebenzisana labentephe Community Radio Station eseGwanda. Bona basanda kwethekelela kwele Kenya lapho kubikwa kule misakazo yezabelo engamachumi amane ukuyabona ukuba baqhuba njani abakulelo lizwe.
I-Kenya Broadcasting Authority ayi-invite abantu abalesifiso sokubroadcasta ngezabelo kodwa abantu bakhona ukuthi bevule iwebsite bezidownload i-application form. I-application form yakhona i-$10 which is 1,000 shillings futhi i-license yona izoba yi-30,000 shillings elingana ne-$30. Kukanti-ke ngapha kwele Zimbabwe ukuze uthole leyo license nxa uthe wanyuswa kumele wehlukane le mali engange-$2,500.
Abangene kumhlangano baveze ukukhathazeka ngokungaphumeli egcekeni kwahulumende ukuthi yini inkinga evimba ukusungulwa kwemisakazo ezimeleyo ogoqela ama-community radio stations lanxa waveza ukuba kuzovunyelwa alichumi ukuthi aqale ukusebenza kuleli. Lanxa eleZimbabwe lingelinye lamazwe aqala ezokusakaza ezansi yezwekazi le-Afrika kanye lele South Africa ngomnyaka 1932. Kubikwa kuyilo eselisalele muva kwezokuvulwa kweminye imisakazo kulomhlubulo. Ele Zambia libikwa selile misakazo edlula ikhulu 101 radio stations efika phose amachumi ayisichiyagalolunye ayo kungezabelo 86 community radio stations. Kuthi ele South Africa lona seline misakazo yezabelo efika phose amakhulu amabili 165 community radio stations. Ele Malawi selile misakazo edlula kancinyane amachumi ayisikhombisa 72 radio stations. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Live Talk namhla sikhangela udubo lokusilela kwamafutha ezimoto elizweni. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Lesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ibandla elibusayo kwele South Africa ele African National Congress ANC libikwa lilokhu likhokhela kumavoti asebaliwa awokhetho oluqhutshwe ngolwesithathu. Phakathi kwalimpumela ibandla le-ANC selithole isilinganiso sokungamachumi ayisithupha ekhulwini, kuthi eliphikisayo elikhokhelwa ngumnumzana Julius Malema ele-EFF langezelela izihlalo lathola isilinganiso sokulichumi ekhulwini. Abomanyano webutho lokusebenzelana kwele Melika lelezwekazi le-Afrika ele-US Africa Command, AFRICOM, lithi libika ukuba ukuhlasela okwenzele lo butho entabeni yezegolisi kwele Somalia endaweni yesihlala beqembu lamalwecatsha we-Al-Qaeda kuphumelele. Iningi labantu lithi kumele ibandla le-MDC lilungise ubukhokheli balo njengalokhu okwethulwe ngumthethwandaba othethe lesi sinqumo sokuthi umnumzana Nelson Chamisa akakhethwanga ngemfanelo ngumuyi umnumzana Morgan Tsvangirai ukuba ngumsekeli wakhe. Bakhona njalo abathi kukhanya ibandla le-ZANU-PF yilo elibasela udaba lolu ukwenzela ukubhidliza ibandla le-MDC. UGives to Studio 7 uxoxa labethule okusezifubeni zabo kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni ebulenjini bokuxhumana obeFacebook kukhasi leviyo eyindebele. Umnumzana Joseph Chuma webandla le-ZANU-PF usungula lolu daba.
Khangela nini into leyo ibihamba njani le? Into le ayinaku-ZANU-PF phakathi. Into le kahle kahle nxa singatshayenzi asifihla umphini imiso. Ubaba uTsvangirai wayenomsekeli wakhe abakhethwa bonke eCongress kodwa kumama Thokozani Makhubu. Umakhube lo udalwa ngaba kulamaNdebele kumthwakazi omuhle yiNdebele nxa sikukhanyele njalo umuntu wesifazana. So uTsvangirai watshengisa ukudelela abantu besifazana ngoba yena wabe sebona ukuthi kona usengani sephathekile wabona ukuthi no angeke wajiya umbuso wakhe lowo emntwini owesifazana number one, two olindebele kodwa khonapho isapoti yabo enkulu ikhona ngapha emandebeleni.
Ye, siyakuzwa kakhulu-ke wathi sibone silobaba lapha-ke osecingweni u-great man Mkhwebo.
Bona sengathi i-MDC nje ayimamele umthetho ngoba ambona ukuthi khona umuntu ongaba ngaphezulu komthetho isinquma sibekiwe ngoba eqinisweni noma ungaba ukhumbula emva vele naye even umholi we-MDC uyazi ukuthi into eyenzeka yaba liphutha umuntu mina ngazi kakhulu ekhethwa i-Congress ngomthetho ngoba kwayena uThamisa laye vele liloya oyazi umthetho kwakumele ukuthi yena ahlale alinde i-Congress noma ukhuphe ebambe ebambe okwesikhathana and then i-Congress ma isifikile sengakhethwa okusemthethweni ngoba lokho eqinisweni vele hayi akukho emthethweni.
Mina ngibona anthi abantu besintwini vele ngabe baphuma into enze i-MDC because vele kuyacaca nje ukuthi khona akukho lapha ababhalwe khona.
UJohn caca mama.
Hayi kuyacaca vele ngoba uyabona nje uyena uTsvangirai into ayenzayo vele kwakucacile nje ukuthi vele abantu besintwini kabafuni bafuna nxa efuna ukuvotelwa kodwa nxa kuyukuthi sokumele ukuthi abantu besesintwini ngapha bebenefithi kababenefithi lutho into abayenzayo ukusetshenziswa kuphela same as into eyenzakala kuzana bona abantu besintwini baba ngama-third lokunjani vice president nxa sokumele ukuthi bengene bebambe izihlalo abasabambi lutho sebexotshelwa le njengezinja eziyabe zisekele inyamazana kodwa seziphuka isikhumba.
So wena lapho uthi izithuthu zenja ziphelele ebuyeni.
Ziphelele moyeni vele kakulancwe. Abantu besintwini vele abantu akomthwakazi abayekelane lento ezihlanganele abantu lezintweni zesishoneni kwezo vele yikho sokudala ukuthi kube lokuxabana. Nxa sikhuluma ukuthi ngona thina ezabantu besintwini siyarojwa. Uthola uphasi ngama tribalist but bona into abayenzayo ayibonakala ukuthi yiku tribalism yini khona lokho.
Lapho ke sizwe uGibbs Dubele labalandeli bomsakazo weStudio 7 bexoxa kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilithulela ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ukhasi leVOA Ndebele. Umqeqeshi weqembu leHighlanders uMadinda Ndlovu uthi akulamehluko phakathi kweqembu lakhe lele Chicken Inn loba lona bona abazanqikelana lalo kusasa ngomgqibelo enkundleni yeBarber Fields. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngocweleyo.
Iqembu leChicken Inn lingena kwimidlalo yeviki lesikhombisa yesigaba seCasilaka Premier Soccer League lihlezi endaweni yesine kwingalane yemiklomelo, ikanti iqembu leHighlanders lona lihlezi endaweni yesithathu nxa usuka emsileni wengalane. Iqembu leChicken Inn lemiklomelo lwelitshumi lambili ngemva kokuba linqobe kwimidlalo emine lanqotshwa kabili kwimidlalo eyisithupha eseliyidlale lo nyaka. Ngakwelinye icele iqembu leHighlanders lemiklomelo emine ngemva kokuba libe ngutshikilobhanqakane lanqotshwa kabili kwimidlalo eyisithupha eseliyidlale lo nyaka. Loba kunjalo umqeqeshi weqembu leHighlanders uMartin Ndlovu utshele intatheli zindaba zemidlalo ngolwesine ngokuba kulamehluko okhona phakathi kwamaqembu omabili.
We are at par. We just have not got our set of 3 points, but we have lost the same way we have lost.
Siyafana nje thina asikanqobi kodwa sesidliwe kumdlalo elinganayo. Okuqakathekileyo ngumehluko ozoba khona phakathi kwethu ngemva kokuba sesidlale imidlalo engamathumi amathathu lane. Kwazi bani mhlawumbe sizaphutsha imidlalo yalonyaka sesihlezi phezu kwabo. Ukhumbule phela sesidlale imidlalo eyisithupha kuphela lonyaka.
Kweminye imidlalo yesigaba seCasilaka Premier Soccer League ezadlalwa ngomgqibelo, iqembu leHarare City lihlezi endaweni yesihlanu nxa usuka emsileni lizemukela iqembu elijeke amanye emsileni eleBulawayo Chiefs ngaseRufaro. Iqembu leChiefs yilo lodwa elingela ngitsho lowodwa umklomelo ngemva kokuba linqotshwe kwimidlalo emihlanu eseliyidlale lonyaka. Kweminye imidlalo yangomgqibelo, iqembu leMshowane Stars lizanqikana neqembu leBlack Rhinos enkundleni yeNational Sports Stadium. Kuthi iqembu leZPC Kariba lizadlala leqembu leNkezi Platinum Stars enkundleni yeNyamunga. Imidlalo iyaqhubekela phambili ngensonto lapho iqembu leTriangle United lizemukela khona eleCape United ngaseKipo. Iqembu leRentals lizadlala leLimanyika Diamonds. Iqembu leYada lizadibana leLeDynamos ngaseRufaro. Iqembu leTel 1 lizachana leleFC Platinum enkundleni yaseLuveve. Kuthi iqembu leWange lizadlala leleChapungu ngaseColliery. Ngimele iStudio 7 ngokulawayo nginguJoseph Njanji.
Uhlelo Woza Friday lamhlanje silomculi wengoma zomdumo we-Afro Jazz uSipho Mbambo odume igama lokuthi Zimdabule. Asizwe ixoxa lo-Ezra Chisasanda weStudio 7.
Ababaningi abahlabeleli abacula umdumo we-Afro Jazz kwele Zimbabwe. Ijakala kombambo ngomunye wabalutshwana abangena kulo umculo.
Mina ibizo lami nguSipho Mbambo. Ma sengidlala stage ngibizwa ngoZimdabule. Kusho ukuthi mina ngakhula ngikhulela endaweni okuthiwa kwaNkosikazi. Ngafunda iprimary yami eLukala, isecondary ngayenza eGanda Secondary School. Ukuhlabela ngiqale ngeminyaka yabo 1997-98 ebenginequmbu elibizwa ngokuthi umthombo wokuphila.
Umbambo ubecula isiqathamiya kodwa waseguqula wangena kuzigingqi ukuthi acule ijazz. Njalo kukhona owamkhuthazayo ukuthi enze lokho.
Ngine-album eyodwa ethi Lungiselana Abantwana, nesingle eyodwa njalo ethi yona ngoba umama wami uMtswana, ithi yona umuntle, nesizathu sokuthi ngifisa ukuthi abantu bazi ukuthi udadewenu muhle, umfowenu muhle, ukwenzela ukuthi abantu bahlale bebambe.
Kena
Loba nje selesikhathi eside icula uzimdabule khakabili amadlalade amanene
yamthanda lumuntu yenhliziyo yami yonke
umuntu angenza ngajabulela ukuhlabela ngumfowethu okuthiwa ngu-Elijah owayehlabela kusunduza boys but ma bekuya phetheya weza wangitshela engikhuthaza ethi hayi mfokababa njengoba unaso isiphiwo sokuhlabelela ngicela ukuthi italenti lakho ungaliyekeli ngase ngivula-ke lamenye i-group i-jazz ngiyakwazi ukuyicula ngiyayithanda futhi njalo ngumculo o-international ngase ngithi hhayi-ke ithi ke ngitshintshe unyawo kancane ngingene ku-jazz hhayi umculo bawamukela kahle kakhulu
kodwa ukuthi ngiyamthanda ngoba nguye 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 kodwa nguye kodwa umuntu
Phosela ilizwi kubalaleli ubatshele ukuthi bangakuthola ngapi.
Thengani izingoma zabahlabeleli elibathandayo kakhulu umuntu wakini futhi ube proud ngaye imusic yakithi sibe proud ngayo. Mina ngitholakale ke ku Twitter, Instagram it's zimw_zw. Ungacheka uzimw productions yo ilokhu njena iFacebook page yami. Kanti ke ngiyayiphendula imibuzo yabafuna ukwazi ukuthi ngingubani ngenza kanjani njalo lama contact details bangabe kulo msebenzi ngiyabonga kakhulu balaleli be Studio 7 sithi kwasibe nani amen
Pandela emzansi uzimdabule umculo wakhe ohlakazayo Afro Jazz nguye besilaye kuhlelo Woza Woza Friday libe nempela sondo emnandi igama lami Ezra Jesus Band
ngiyamthanda futhi naye uyangithanda ngibona ngefeso salambe ngiyamthanda futhi naye uyangithanda
yebo-ke umculo we-Afro Jazz ovela kuSipho Mbambo odume ngegama lokuthi zimdabule uhlala iSouth Africa kodwa yena uvela-ke konkosikazi singakehlukane ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela udubo lokusilela kwamafutha izimota kanye lamagetsi kuqhubekela phambili elizweni olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngisithi libe lempela nsonto enhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.